dambudziko raamuZimbabwe nderokuti vanhu vanobatwa zvakasiyana, ivo vari vanhu vamwe chete. Isu hationi kusiyana kunoita masoja kana maCIO kana mapurisa akatadza kuvhota nevanhu vakarambidzwa kuregister. Vanhu vakarambidzwa kuregister vane kodzerowo yekuvhota. Saka kana mutemo uchiti havakwanisi kuvhota, zvinorevawo kuti avawo vechiuto havakwanisi kuvhota kana nguva yavo ichinge yapera. Hapafani kunge pachinzi vamwe vanonzi vanozwirwa tsitsi vopiwa mukana wekuvhota nguva yavo yapfuura vamwe vachirambidzwa. Isu tinoziva kuti mutemo unoiwo kune vanhu vakaapply special voting. Kana nguva yavo yespecial voting yapera, hapachina chichaitika. Nguva yavo inenge yatopera, havachakwanisi kuvhota. Ndo zvinotaura section 81 yeElectoral Act.
Mune matanho hamuchatora here pamusoro pechiitiko ichi?
Hatisati taona chiziviso chabva kuZEC chakanyorwa, tiri kungonzwa zvichingotaurwa chete kuti ndo zvataurwa neZEC. Tina kumirira kuti chiziviso chavo chichanyorwa kunzi kuti ii. Kana tine chiziviso chakanyorwa tichatorawo matanho atinotora, asi tinge tichiona kuti vanyora vachiti kudii vacho. Tiri kuda rekodhi yekuti ivo vakambovhota vacho ndivanani vangani, vasina kuvhota ndivanani vangani zvakare. Toona manumbers acho. Dambudziko ririko nderekuti hatisi kutaurirwa kunzi vakakwanisa kuvhota paspecial voting ndeawa, vakakonyewa ndeawa. Tikasadaro panoita problem yekuti panogona kuita double voting.